I think kuradzira kuri rakuru ari MDC ku New York muswe Saturday. Ndifunga kuti kune zvako nenya ye diaspora votes. I think vanenge vachinja team yavo because stores vakuti pa Saturday apo ndo panowanza kuvia president vedu Comrade Ndindi Mnangagwa ku UN. Vagara vanongovuya vachiratidzira nguva dzese dzese panouya president. Kishoro chavo ndechekuti vanoda kuti paitwe regime change. Vanodawo kuti change of government. Ivovo vachamisa vambopinda home office. But handifungi kuti zvinoitwa nokuratidzira. Nyaya yediaspora vote yakataugwa ende ichiringotaugwa kuti government ma resources ainawo hayakwanise kuti at this point vaite diaspora vote. But government iri kutry by all means by 2023 hopefully diaspora vote inenge yakukwanisika kuita. Nokuti kune hazisi zvokuti kwanze ndere MDC chete. Tine maZimbabweans anogara all over kunze kwenyika yeZimbabwe, kuChina, kuEurope, kuSouth Africa, Botswana and nekuno kuno kunoti America. Saka diaspora votes iprogram yeMaZimbabweans ese anogara kunze kwenyika anofanira kunge ane kodzero dzavo dzokuvhota. Haisi nyaya inonge ingangonzi inyaya yeMDC chete, kwete. Kana even vezanu PF variko isu vezanu PF totodawo kuti tivhotere kuno paitewewo access yekuti tivhote tiri kwatiri kuno nokuti zvinoti dhurira kuti tifly kuenda kuZimbabwe nemafamily dzedu nemhuri dzedu kuti tinovhota kuZimbabwe just kungono vhota todzoka nokuti vazhinji vanhu vanotogara kuno permanently asi vanenge vaida kuti vakwanise kuita sei kuti vavhotewo dzedzeredzee kodzero dzavo saka ipapo tinongoti inini nesuwo diaspora vote vezanu PF tinotoitsigirawo tinoidawo takangomirawo kuti government yedu yeZimbabwe inori kana vakombrete maseri Mnangagwa ikwanisewo kutipa access kana vawana zvikwanisiro zvacho.
Imi seZanu PF muchange muriko here kuNew York kuti tichiona kuti tiri kuzwa kuti vaMnangagwa vanenge vari padande mutande havasi kuuya?
Isu seZanu PF tagara kuNew York tee tiriko nokuti kuNew York tinenge tine program yatogara tichiita inoitwa posi panouya president whether president vauya kana kuti havana kuuya. Isu tinoshanda neDecember 12 movement nemamwe maAfro American organizations anosupporta musangano weZanu PF saka tichange tiriko navo itori program yatinayo every year